dzeparamende idzi idzo dzanga dzichisvika gumi neshanu dzabuda mumusangano waitirwa mutukso mushure mekutadza kunyararidza vanhu vanga voimba nziyo dzakasiyana zvichienderana kuti vanotsigira bato ripi nhengo dzebato rezanu pf nemdc inotungamirirwa navamogen tsvangirai ndivo vabuda pachena mukunyombana nekuimba nziyo dzemapato avo vachiona kuti hapana chichabuda pamusangano uyu sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekunzwa pfungwa dzevanhu vajustice mayor wadya jena nevamwe vavo vabuda muhoro vachisiya vanhu vachiimba asi vawadya jena vatandanyadzi vachiti musangano wapera zvakanaka uye zvavanga vachitarisira zvabuda pamusangano uyu
everything went well which noise are you talking about I never saw any noise everything went smoothly We've achieved what you wanted, so I'm happy. The committee is happy.
Nyaya yanyanyotsviriridza pamusangano wanhasi yanga iri yekuti ndeapi mavanga anofanirwa kupodzwa ekubva pawananyika kuzvitonga here kana kuti zvakaitika kumashure. Vanhu vapesana vamwe vachiti vanhu vanofanirwa kukanganwirana pane kutadzirana kwakaitika nguva yakare. Vane mafungiro aya vati kukwenya maronda akare azvivake nyika uye pekutangira panogona kunetsa sezvo zvichidzokera kunguva yehondo dzemadziteteguru. Vatoni Mwanza mumwe wevamwe vane mafungiro akadaro.
Hatine mazuva anotaenda kuBulawayo unofamba zviri free. Handi saka hatidati paisiwe mweya wokupatsanura maZimbabwe kuti vekumatebherera ndokuti takaurayiwa nemashona nebhukuraundi hatisi kuda mweya uyoyo ngatitangaipa new chapter yachava tichatanga musi uchapasabhill anenge azoparawo mhosva tikuti no to violence handiti no kuchidzirana no kumanikidzirana nezvematongero.
Muzvari Benilda Tsomondo vanotsigira pfungwa dzavamwanza vachiti kana vanhu vachida kufukunyura zvakare havafanirwe kungogumira panguva yegukura hundi chete. Muzvari Tsomondo vati vaimbotonga nyika ino vaDouglas Smith vakauraya vanhu vakawanda munguva yehondo yerusununguko.
Zvegukura hundi zvishane zvuro tokako kumashure. Nokuti ndini ndakafira panapa sekuru vangu baba baba vangu vandu vazive vakapisiswa fodya nemuruu ko avo vakazvakatika kumasuro saka zvegukura hundi zvitakaita unit accord.
Vatichaona chuma vati vakaurayirwa vana vatatu musi mumwe chete munguva yegukura hundi. Vati nyaya yegukura hundi inofanirwa kugadziriswa kuti munyika muve nerunyararo rwechokwadi.
Ndine vana vatatu vakaurawa musi mumwe chete nenyaya yegukura hundi iyi. Saka imi dzaine pamunokwanisa kuti mugadzirise nyaya yegukura hundi nokuti vamwe tichine maronda ndakasara ndorera vana vevana vatatu vakange vaurayirwa vabereki vavo. Zvinhu zvinorwadza uye zvinhu zvinogungura. Hondo inorwadza, hondo inogungura, hondo inopa uroko, hondo inokumisa asina chinhu nokuda kwoutsinye. Saka ini ndinoda kutiko nayegukura hundi ngaiende mberi kusvikira zvinhu zvese zvanaka tipodzwe mavanga edu atenda.
Mumwe mugari vaMoses Musendami vati mhosva dzinoregererwa dzinofanirwa kudonongodzwa mubhiri kwete kupa gurukota masimba akawandisa sezvo vamwe vavo vari vapari vemhosva dzemhirizhonga munyika.
The current minister responsible for national healing is a key perpetrator and gross human rights violator. Saka naizvozvo zvine chekuita zvese naminista ngazvibviswe mukati mebhiri iro.
Vakawanda vawirirana nepfungwa yekuti komisheni iyi inofanirwa kugara iriko uye kuti ive nemapaza akawanda munyika sezvo nyaya dzekutadzirana dzakawanda uye dzichiitika nguva dzose. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.